mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro Gunyana 25, 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mashoko a President Mnangagwa pachisangana nezvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda nekugara kuAmerica nekuCanada anga ari ekuvatenda nekuvakurukudetsa kwavakaita.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasimuka nezuro kuNew York kudzoka kumusha kubva kumusangano weUnited Nations General Assembly.
Uyu musangano isati mambomunzwa nezvavo kutonzwa nezvazvo iko zvino kuti kwa kune musangano webusinessmen and zvakadaro.
Asi vebato rinopikisa vanoti havana chinobuda chavanoona kuseri kwemisangano yakaitwa navaMnangagwa kuNew York. Muimbi wekuZimbabwe Tamimoyo okokwa kuzoridza kumutambo weElevate unoitwa nameya wedunhu reAtlanta muno muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kusvika munyika nhasi kubva kurwendo rwavo rwekuNew York kwavakanga vachishanya kumusangano weUnited Nations General Assembly. VaMnangagwa vakaita misangano yakasiyana-siyana. Mumwe yemisangano yavakaita ndewe nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara mudunhu reNorth America nevamwe vanonzi ndevemabhizimisi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata imwe nengo yeZANU PF yakapindawo mumusangano wakaitwa navaMnangagwa uyu vaJones Masara kuti tinzwe zvizhinji.
Mashoko a President Mnangagwa pachisangana nezvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda nekugara kuAmerica nekuCanada anga ari ekuvatenda nekuvakurukudetsa kwavakaita, nokuti zvizvarwa izvi zvakanga zvine udokwa dokwa kusangana naPresident kuti vakurukudetse President nekuhwina maelections kwavakaita kuZimbabwe nekutaura mashoko ekuvasimbisa kuti ivo vanofara neutungamiri hwavaMnangagwa, vanosapota vaMnangagwa. Vakabva vawedzera makorokoto avo nechipo chemombe chavakati President takupai mombe seCanada neAmerica diaspora kuti iritiru izoberekavo vanomwa mukakavo vachiwana mukaka ivo President vachizoshandisa havo mombe iyoyo zvavanoda. Saka anga ari mashoko ekutenda, uye ari mashoko yaPresident ekuzivisa zvizvarwa zvekuZimbabwe mamwe mabasa ariitwa naPresident kumusha angave asingazivikanwi nevamwe vari ku diaspora.
Mungapere muenzaniso vaMusara zvamuri kuti vakabata izvi?
Somuenzaniso kuti kuZimbabwe zvara kusisina, nokuti vaMnangagwa vakaunza chirongwa chifumvudza vari kuvaka madhamu mairrigation kuti chikamu chisaneseka. Saka tane makore matatu tisina zvara muZimbabwe. Vakataura futi budiriro rikitika migwagwa iri kugadzirwa yakaita senge Harare Masvingo Road.
Imiwo semumwe akanga ari muwo mumusangano uyu vakauya vachizoteerera vayakatambiranawo sei nemashoko emutungamiri wenyika?
Vakafara zvisingaiti. Vakafara boka iri ranga rine vakuru vatingati zvizvagwa zveZimbabwe nevamwe vakazvarirwa kuCanada nevakazvarirwa kuAmerica vatingati vana vechidiki vakazvarirwa kunze, asi vachitarisa kuti vane chido chekuramba vachizvitima Zimbabweans. Saka vakafara vakuru nevadiki kusangana naPresident nekuti vanga vachipemberera kuti hatinofara nekuhwina kwaita President.
Ndingapedzisirawo ndichitarisa kuti pane vakakwanisa kuuya paingodeedzwa vanotsigira bato reZANU PF here, kana kuti wakanga uri musangano waibata munhu wese zvake anobva kuZimbabwe?
Nokuti President ndiPresident wemunhu wese weZimbabwe, saka vanga vakasununguka kusangana nevese vaida kusangana navo zvisina kutarisa kuti ibato ripi, nokuti pavave saPresident ndiPresident wemaZimbabweans ese. Kwese kwese kwavanoenda vanozama kuti vaone vose vanenge vachida kuvaona.
Nengo yebato reZANU PF vaJones Masara vange vari parunare kuNew York muno muAmerica neStudio 7. sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera tabata ogweta rinorwira kodzero dzevanhu vakarerekera kubato rinopikisa reCCC vaKennedy Masie kuti tinzwewo maonero avo.
Auyu msangano isadambo munzwa nezvavo kutonzwa nezvazvo iko zvino kuti kwa kune msangano weba businessmen and zvakadaro hapana patikaona kana kuadvertisewa kana muzvivhiti-vhiti wose kuno kuti asipona kuti aiwa president anga achauya achisangana nevanhu vekuZimbabwe. Ndinoona sekuti kuda maybe yanga iri meeting yechakutiye vanhu vezanupf kuti sekunge yaingozikamwa nevanhu vezanupf chete.
Asiwo panofamba mutungamiri wenyika achinzi anosangana nezvizvarwa zvezimbabwe panenge paine rusarura here? Havafaniri kungosangana nemunhu wese here?
Awa, izvozvo zvagara zvatatigara chingotaura kuti kana dai izvozvo zvakanaka kuZimbabwe zvokuti purezidendi vanenge achinzi purezidendi wenyika zvemabato vanofanira kuva vachisiyana nazvo. Hakuna kuti zanupf kana kuti rimwe bato kana munhu aapurezidendi wemunhu wese. Saka zvokuti kana pachiitwa kana kuti iyoyi hatikati magatherings anenge achinzi anoda kubatsira nyika kana kuti anoda kubatsira ikonomi tichiona kuti zvinhu zvoita senge zvinoitwa muchiwande zvinhu zvinotoshamisa kuti chinangwa chacho ndechekubatsira nyika here kana kuti kungofanana mukana varimo muzanupf imomo.
Kuri kunzi pane mukana wekutiwo zvichemo zvine vana vezimbabwe vari muno kunyanyawo vebato renyu zvine nzira here yekuti zvisvikewo kuvakuru venyika ikokoko kana misangano yavanoita munomu yacho ichinzvenga nzvenga kudai?
Aiwa, patori namukana and isona senge kuti kuvaka nyika chaiko chaiko hurumende yavamunangagwa ndione senge ine chinangwa chaizvozvo nokuti nyika haivakwi nokuita kuwedzera yatingati pachirungu polarization. Takatanga kuvaka nyika muchiti haisitongonosangana nevanhu vezanupf chete kana kuti vanhu vanowirirana netingati mapolicies ezanupf chete hapana zvadei chichiita. Isi totoziva kuti vamunangagwa panguva pfupipfupi yapfuura yapo marale yavo vaitaura kuti iko kumakanzuru kwakawina vane CCC kana kuti kumadaraunda akawina vane CCC hapana chinofamba nekuti zvinhu zvese zvichangozoya kucentral government inotungamira vamunangagwa. Saka tikana chinzwa mashoko yaya achifuona vamunangagwa kuti vane chinangwa chida kudistroya kana makanzuru chaya chayo zvinhu zvokuti hazvizoshamisi kana vachizoya kunoku vachingozongosangana nevanhu avo because chinangwa chaya chacho chokuda kubatanidza vana vezimbabwe kuti vavake nyika yavo vaise mabhizinesiwo kana kuti vawane mukana kunyika kwavo hakuna zvinongove izvozvo zvezanupf chete.
Avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakarerekera kubato rinopikisa reCCC vaKennedy Masie vange vari parunare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Musangano we Best Diplomats uyo unoitwa panguva imwe chete inoitwa musangano we United Nations General Assembly sebandiko re United Nations rinotarisisa nyaya dzevechidiki uri kuperawo nhasi kuDubai kuUAE. Musangano uyu unokoka vanoshanda nevechidiki nyanzvi dzezvemagariro akanaka evanhu uye vamiririri vehurumende. Mumwe akasarudzwa kupinda musangano uyu gore rino inyanzvi yezvemagariro evanhu vari mukuru wesangano rePeace Hub muzvare Irene Hungwe. Ngatinzwei hurukuro yataita navo nezvemusangano uyu.
Best Diplomats iyi tingati it's an extension of the United Nations kana kuti nderumwe ruoko reUnited Nations asi rwakanangana nevana vechidiki. So it's a platform yekuguruma mayoung leaders kana kuti ava nepotential yekuzova vatungamiri mune ramangwana. Uyezve it's a platform yekudiscussa maissues anabva kutaura iyai anobva mudonzo reUnited Nations. Ndaifanirawo kunge ndiri kumusangano iwoyu uri kutoitwa kuDubai wakatanga musi wa22 kusvika musi wa25 September 2023.
Ndatoti muriko kaini kuDubai kwacho ndatokutsvaga ipandanzwa kuti musangano uya watanga. Hurumende haina zvirongwa here zvinobatsiridza mumisangano yakadai?
Ese zvanambotaura kuti musangano we Best Diplomats upon invitation you are supposed to sponsor yourself kuti uno attenda. I think the assumption is iwewe since uri kuno representa nyika yako hurumende yako inofanira kukubatsira kuti uende because hausi kuenda kungonowana ruzivo runobatsira iwewe chete. Uri kunowana information, uri kunodzidza zvinhu zvinouya zvinokwanisa kubatsira nyika yose, nyika yako yose because these are global problems, these are issues dzinobata pasi rese. Asi tinenge tichishuvirawo kuti sevatinombonzwawo kuti kune vaimbi vabatsirwa kune vaimbi kune dzimwe nyika vakopwa kuzoimba tichishuvira kuti vana vemunyika ino kana pane zvikwanda kuenda kuno ruzivo runobatsira nyika vange vachiwana rubatsiro.
Tiri kunzwawo kuti kune mumwe zvemusangano wemhando iyoyi uchaitwa kuno kuno yoku wakamirawo sei iyoyo.
Wongu kunomwe zvakare musangano wakadai webest diplomats uriko kuNew York kutanga kwegore ra 2024 ende ndiri kutarisirwa kuti ndinge ndichino atenda futi musangano uyoyo. Regai ndipamidzire futi ndichiti misangano iyi yakanyanya kukosha zvikuru sei kuti munhu aende ari pasi pehurumende yake kana kuti a relevant ministry kuitira kuti paanodzoka akwanise kuwana in a national platform to address these issues.
Saka gadziriro dzacho dzave papi pari zvino?
Maita henyu. Pari zvino pane conference yoku America iriko kutanga kwegore rinouya hapana chati chavapo in terms of visas, in terms of accommodation, in terms of air tickets, hapana chati chavapo. Kune vatakambonochema kwavari vakati havana budget izvozvo, saka there's no need kuramba tidzokera kwavari. Asi tichishuvira kuti dei tawana vatibatsira kuti tiende nokuti tikwanisewo kunodzidza kuti vamwe vari kuzvigona say like ipapa patine issue ya drugs are affect the lives of young people and affecting development. Tine nyaya ye mental health, tine nyaya ma suicides, all these issues you need to network, you need to learn kuti vamwe vari kuzvigona sei.
Ko vangade kubatsirawo pamwe vehurumende vakateerera kana vanhuwo zvavo vangadewo kubatsira vanokubata ikupi?
Maita basa, regai nditi I would appreciate it tikawana rubatsiro kubva kuhurumende, tikawana rubatsiro kubva kuma individuals, tikawana rubatsiro kubva kuma companies kana ma organizations, nekuti nyaya dzinokurukurwa kudzinotibatsira senyika, dzinotibatsira mukubatsiridza ukoko tiri kupromota kureiza awareness pama problems atiri kusangana nawo. Saka vanongada kudziva zvizere vanogona kundibata panhamba parunare rwangu 0778706518 kana kusenda email peacewungwe@gmail.com ma small letters SA. Maita basa.
Avo vange vari nyanzvi yezvemagariro evanhu vari mukuru wesangano rePeace Hub Muzare Irene Vungwe vari parunare kuHarare neStudio 7. Vanoongorora nezvematongerwo enyika vokurudzira hurumende kuti igadzirise zvose zviri kunyunyutwa nemapato anopikisa akaita seCCC pamwe nezvakadomwa mumagwaro akaburitswa naana SADC, vana African Union neCommonwealth nemamwe anoongorora sarudzo. Vamwe vanotiwo izvi ndizvo zvakapa sangano reEuropean Union kuti rimbomisa rubatsiro rwemari yaipiwa sangano reZEC kuti ibatsirikane mukufambiswa kwesarudzo munyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora nezvemagariro evanhu vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana.
Maita henyu vazininga, izvi zvatiri kuona zvaitwa neEuropean Union zvekuti yakumbomira kupa mari Zimbabwe Electoral Commission zvinotoratidza pachena kuti pasi rese harina kumbofara nemaitirwo akaitwa sarudzo muno muZimbabwe kubva kune SADC, kubva kuEuropean Union, vana COMESA, vana African Union nana Commonwealth, vese vakaburitsa mashoko ekuti ekutsoropodza kuti sarudzo dzanga dzisina kuitwa yatingati free, fair and credible.
Ko ivo veZimbabwe Electoral Commission veZEC ava vanenge vasinawo homwe here yavo inonzi ihomwe yeZEC yekufambisa basa resarudzo idzodzi munyika?
Saka danho razotorwa neEuropean Union rino ratorakidzwa chimwe zvechinhu chekuti ZEC pachayo yanga ichitoreretirwa nenyika dzekunze. Munonzwa hurumende yedu ichingopopota zuva nezuva kuti vematongerwo enyika vanopikisa, vemapato anopikisa vanoshanda nehurumende dzekunze, vanopuhwa mari nehurumende dzekunze, vachishandiswa nehurumende dzekunze, asi chokwadi ndechekuti iyo ZEC yacho nehurumende yemuno muZimbabwe inotorarama nemari dzekunze kwenyika.
Saka ivo veUNDP ava vanosungirwa here nezvimwe zvingavepo kuti vape mari yekufambisa sarudzo kuZimbabwe kana kutiwo kungobatsirawo zvavo kwavanenge vachingoita.
UNDP gore negore inotobatsira ZEC nemari yekubatsira zvirongwa zvayo, zvingave zvekudzidzisa vanhu, zvingave zvekuita sarudzo idzodzo. Mari iyo inobva kuUnited Nations Development Program. United Nations pachayo inenge ichiwana mari idzodzo kunyika dzakasiyana siyana dzinova nhengo dzeUnited Nations, vanosanganisira vala European Union. Zvino danho iri ratorwa neEuropean Union rinotoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pakuti hurumende yemuno muZimbabwe haisi kutombopa ZEC mari yakakwana inokwana kuti iite sarudzo.
Saka Zimbabwe inochizodini nemamiriro azvinenge zvaita kana pasina mari dzavanopiwa kudai?
Zvino nekumiswa kwaitwa mari neEuropean Union kwakutoreva kuti zvatoomera Zimbabwe. Hakuna kumwe kwaichaona mari. Hurumende yeZimbabwe yaitemba neEuropean Union, vanoswera vachitsoropodza zuva nezuva siku nesikati kuti vakatitemera zvirango zveupfumi, asi varivo vari kutopa ZEC mari yekuti ishande. Asi toona kuti ZEC yacho nehurumende yeZimbabwe vari kuita sarudzo mbodza muno muZimbabwe. Saka zvakutoda kuti ZEC ngaichigadzirisa mba mayo, hurumende yeZimbabwe ngaichigadzirisa mba mayo kana ichiri kuda kuti zvosarudzo dzemuno dzirambe zvichiwana rubatsiro. Maita
avo vange vari vanongorora nezvemagariro evanhu vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice, vatendai Ruben Bufana, vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Tatimbotarisai zviri mune mamwe mapepanhau anhasi. Mubepanhau reHerald mune nyaya inotaura nezvebvunzo dzekupera kwegore dzevana vegrade 7 idzo dziri kutanga nhasi nyika yese. Rinoti sachigaro webhodhi reZimsec muzvinafundo Edimwenje vanoti gadziriro dzakafamba zvakanaka uye zvikoro zvese zvakawana mapepa ebvunzo idzi nenguva. Bepanhau reChronicle rine nyaya inoti kwaita dambudziko guru remakonzo nembeva kuguta reBulawayo. Vanogara mukati medhorobha mumiturikidzwa kana kuti maflats vari kuti vari kuparadzirwa midziyo nembatya nemakonzo nembeva, izvo zvavanoti zvanyanya kuwanda nekuda kwekusaraswa kwemarara nekucheneswa kwenharaunda. Bepanhau repadande mutande renewzimbabwe.com rine nyaya yekuti mambo Timothy munorowazve muusha vekuchimanimani vabvisa mutongo wavakambenge vapa dzimwe nhengo dzebato reCCC mushure mekuvabata nemhosva yekuramba kuteerera sabhuku wavo kuti vavhotere bato reZANUPF musarudzo dzakaitwa gore rino. Yave nguva yenyu vateereri iko zvino yekuti muzvitaurire mega zvamunofunga.
Studio 7 nevashamarari magadi yenyu mamuka sei. Ndinoda kudavira Reverend. Reverend avatauri kuti izvoni muZimbabwe munoda nhaurirano nevana vemuZimbabwe. Hapana anongouya pasina kutanga pataurirwana nevaridzi venyika. Hazvisi izvozvo Reverend. Tombotoitai zvebhaibheri mubude muchechi. Handiti kana muri vanhu vamwari vanokamira panzvimbo vanotaura chokwadi, kungotaurai kuti vamunangagwa makabira sarudzo. Vamunangagwa ari kuUnited Nations kumusangano kwavari kuudza sadha kuti hanzi sarudzo dzakaitwa zvakajeka. Chinonzi kujeka kwesarudzo vanochidziva vamunangagwa. Chinonzi kujeka kwesarudzo Jobu Sikana ari mujere. Chinonzi kujeka kwesarudzo mameya achisungwa mutaundi. Chinonzi kujeka kwesarudzo makansela achisungwa umu. Chinonzi kujeka kwesarudzo masaza anga akazara achiisa mabhodhi achiti vanhu voterai pamatombo. Ndokujeka kwesarudzo kwavari kutaura vanhu vaizvindikitwa vachirohwa vachiitwa sei. Vanhu mutinyari, imi vanhu vechechi inini, we know kuti muri mapastors for ED. Nyarai Reverend.
Zvinhu zvinoshamisa, zvinhu zvinotishungurudza zvikuru munyika ino yeZimbabwe. Nokuti hapasina rugare muno muZimbabwe. Mapurisa amuka chibembe nene. Mapurisa ari kuvhima members SCC usiku nesikati tichitarira iyo ZANUPF ndiyo inomhanya kupindurira mapurisa kuvazi neve SCC
sei tangu shunguru tangu sungwa sungwa ivo vezano pia vyo vano mbanya kupindura pachi vano zitre izozo do vano vano tuma mapuriza do vano vano shantani mapuriza tino tenda kaba reke zunzavo tino tenda
Patiki yosefini Marife ya Yungu mtaura wangu pa msoro Temu kazi uya kawa chaura nya yake Na sister Mafelas Ako wananzi mai linda maasari rao Ndakato zosuna kutindele zano Wabandaka tere la pao bachiti wa mnanga kwa munaka sunungu kashu sungambo iti Uwaona ule mwana anosapota idi Chere uchitu uwe batu rinopikisa Uchitaura mashoko kutasa kuti urugutsi gira idi Uwe zano Mwere wano wanada kuungo is a confusion wana Mzimbabwe mapato maviri atongo ziwa izanu PF netriko si chetu. Mamwesa ayo shumasa katileje zanishu. Takutoku ziwa ayo. Shumaka toshote rafu na ima iyo.
Ya, maskarasi, pasibyo 7, maskarasi. Nangajida ngu komenda o mera na ninye ya kutawa ni sadeki kuti. Idaku garapasi, itawore mera na Zimbabwe. Ya chini uchaka kosha zukuru kwa zwasi andiwoni chisi nyanya kutibatira ni kukurumiza chini uchaka higo na kutibatira isusu sawa na Zimbabwe dae matare edwe munu mnika asina kupindwa na pongwe nduwa ikuwa nisa kutinunula ni kuti aigu ainga achizo mira sa mtongi gawa paka tipedu isusu na ulumende chini matare edwe isusu waka pindwa na pongwe tongi nyaya chitasa nyaya anu tonga nyaya maringeni kutumwa kwa ningewaita sata kingaita uresu ayo chini batiro kutuzanipe fizi kuti pasirino kiririku ona shahiriku ita of course madidazi mamungarimu sada kimu muzino nita kutata urezanipe fichoka nikuti kuti iyo wawe wari pasu mzimbo zawari uzezwe papao wakatuwa na maskiuzi kubira maelishi ni kubakuzanipe tisa kamichona wangu wachimirana ya wana la maposa wana na Mozambika nye kutino wabatiro kutuwari gyo maelishi saka ngaita urezada kituono kutichabuta uzuchipa nye
mangwana naka naka pano pastudi sili panivisi wakatira wanozi Ziwa, njina kubatiru wa wali. Tinyaso ziwa kuti shaka mira sei enjino betere. Kuti minister, unofana uta minister uri MP. Kana usiri MP au kwani se kuta minister kunze kuneva shuma wa anosalto na president. Sei, njino betere kutu uwe minister uri MP. Mundi batire uba baba. Tukozi njinoona kuti mabasa maiiri pamunu mwechete. Minister anomira Zimbabwe sezi. MP anomirira dunhu rake ende hazvifanira kuita zvinhu zvekuti ini kana ndichoda kuona MP wangu zviite zvinhu zvinonetsa kusvika pano kuona MP kana then minister kuti uone minister panonetsa handinyatsozvinzwisisa kuti why constitution yedu yakataura izvozvo kuti munhu anofanira kuita minister ari MP mundibatsire ipapo bhosi katoona tatobhirija mutemo welabor kuti munhu anoita mabasa mairi ari munhu wake Apo munhu iyeye ari kupiwa mota dzeumembe of parliament. Apo munhu iyeye ari kupiwa mota dzekuhuminista. Munhu iyeye ari kupiwa salary yemembe of parliament. Munhu iyeye ari kupiwa salary yekuhuminista.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina divi ratinotema takarerekera. Tokukurudzirai kuti mumashoko enyu musaisa mazwi okutuka. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +12024650318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Muimbi ane mukurumbira wekuZimbabwe anoimba musambo wehip hop Tami Moyo nezuru akafadza vanhu muno muAmerica kudunhu reAtlanta, Georgia uko kwaakakokwa na meya wedunhu iri kuzoridza pamutambo wekucherechedza tsika nemagariro weElevate. Mutambo uyu unoitwa kamwe chete gore rega rega kwakare kuAtlanta. Studio 7 yabata Tami Moyo kuti tinzwe zvizhinji nezvechirongwa ichi.
Now masipala all the way from Zimbabwe. Tawio could elevate art festival, it would be called a Peace Tree Center where we're celebrating 50 years of hip hop and poetry and spoken word, together with myself, representing not only Zimbabwe but Africa as a whole. And pretty excited to follow. It's such a great initiative. We are Tisangana Omewangwe, Vanuimba, my different genres, specifically hip hop, did you celebrate the movement of hip hop as a culture, as a genre, as a people, Kunogu, Guadanda, so Dukuzwa Kufara. I'm so honored to be here and I'm excited about that.
Sechizvarwa cheZimbabwe muchisimudza mureza wenyika kudai kunyika dzikure sekunoku, muri kuona muchiendesa music yenyu palevel ripi kubva iko zvinezvi?
Izvizvi sezvamataura, the aim is just to keep pushing level, handingatauri kuti level ripi, but just to keep pushing forward, tichienda mberi zvichitodaro, ivi ratova rimwe level, just to be here in Atlanta to celebrate 50 years of hip hop as Zimbabwe. That's why I live with a Kakia and Nilanda before, which is exciting. Means any growth is critical. Pani Varkona Jajukita Kumusha, which is exciting. And I look forward to more. I didn't put out of the level of your baby.
Nziyo dzamuri kupisa nadzo mazuva ano ndedzipi?
Ndini nziyangu inonzi 100 kwandiri. It's also a subgenre. It's a drill track. It's a subgenre of hip hop. Ningi ndichitoimba sezvino mangwana. So zvava zvaitiko kuti panguva ino yatirikuya celebration ye hip hop ndakada kudisa also nyangu inonzi 100 kwandiri. So it is online, it is on YouTube, it is on my Apple Store, Spotify. Please stream it. Make sure you know the lyrics. One day to sing and I'm with the thing along, but treasures in your Chiquita. Very soon also releasing a new project, and I'm excited about that. But treasures with Tango Taylor and the 100 Quadrant.
Ndoda kupedzisira ndichibvunzawo kuti muchitarisa kusimukira kuri kuita musambo wehip hop kuZimbabwe nezvamunosanganawo nazvo kunoku, muri kuona iri genre iri kusimukira zvakadii?
Hip hop is the future. Hip hop is the now, especially kuZimbabwe. We found a way yekuti titaure nyaya dzedu, tell our stories through so many different genres, including hip hop. You find vechidiki vanoresonata nehip hop zvikuru, so I feel like it's growing. It's become very popular kumba, and this is just the beginning of a new wave, a new movement that speaks to young people. You're a king, but I just wanna be with you, even if I'm not. Hands on them, I'm not gonna be. Kick the step down, I'm gonna be. You deserve it, I'm not gonna be. But he's a good guy, he's a hot thing for me. Yeah, he's a hot thing for me. I'm a good guy, he's a hot thing for me. He's a hot thing for me.
Mange muchinzwa kambo katsva kanonzi 100 kwandiri katami moyo watange tichikurukura naye ari kuAtlanta kwakakokwa kumutambo uri kuitwa nameya wedunhu reAtlanta. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvange zviri munhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasimuka nezuro kuNew York kudzoka kumusha kubva kumusangano weUnited Nations General Assembly weUNGA 78. Asi vebato rinopikisa reTripleC vanoti hapana chinobuda kuseri kwemisangano yakaitwa navaMnangagwa kuNew York. Muimbi wekuZimbabwe Tami Moyo akakokwa kuzoridza kumutambo weElevate unoitwa nameya wedunhu reAtlanta muno muAmerica gore regarega. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. kana mchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumei ku studio 7 @studio7voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ano kuoneka ine mufaro ndini Evans Zininga, ndokusiyai muina Chris Gande achikupai nhau dzeisindevele.
Soko isika tisenda bako VOA Ndebele.